Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 22, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voparura bhajeti ravo rekutanga, asi muparamende muchiita mhirizhonga apo nhengo dzeMDC dzange dzichimanikidzwa kubuda mudare nemapurisa dzichinzi dzaramba kusimuka semunongedzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Komisheni iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu yoenderera mberi ichinzwa humbowo kubva kuvanhu muHarare. Muchuchisi wehurumende achiti musoja akatorwa vhidhiyo achipfuura vanhu anofanira kuferefetwa. Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepenyura hurukuro iyi mangwana. Munhau dzemitambo, tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vanoti mapurisa anofanira kuferefeta masoja anonzi akapfuura vanhu vakafa pamhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu, iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara uye vamwe vafa. VaMachaya vataura mashoko aya pavanga vachipa humbowo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika musi uyu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachipa humbo wavo komisheni iyi iyo iri kutungamirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa vaHalima Montlante, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi. Vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomisheni iyi, vaMachaya vati masoja akatorwa mufananidzo achiridza pfuti, zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri, vanofanira kuferefetwa nemapurisa. Vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi. Vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu. Avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu. VaMachaya vati vaChiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa, kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi. VaMatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero. Asi mukuru wemauto vaPhilip Valerius Banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare. Sachigaro weboard resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaModekai Mahlangu vaudzawo commission iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere. Vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu. Mumwe wevapa ufakazi ndiva Maynard Manyowa vano vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsa ukomishen iyi. VaManyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo yezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kuburikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu.
Zvinokanganisa upenyu. Upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisa kutsanangura. Kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo.
VaMasuku vati mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemuvhuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa.
Pari kutarisirwa vabiti navachamisa musi wemuvhuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino. Kusati kwava nekukokwa kwava Munangagwa pamwe navachiwenga. Saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge chiziviswa nemacommissioners.
Vachamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa navachiwenga vachashevedzwa here kuzopa uchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakazi vakapa umbo hwavo kukomisheni iyi. Nepamusana pekuti pane vakataura nezvavachamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo uchapupu. Asi imwe nhengo yezano PF vatafadzwa mugwadi vati havaone chikonzero chekuti vaMunangagwa navachiwenga vamiswa pamberi pekomisheni iyi.
VaMunangagwa vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai. Vachiwenga vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai.
Mumwe wevafakazi vapa umbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo neMarket Square musi uyu ndokubva vanzi vafambe netsoka vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. VaChipokosa avo vane makore gumi nemapfumbamwe vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja uye vanoti vachine bara repfute riri mutsapfu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare,
ndini Thomas Chiripasi. Studio 7 yakabatana neMedia Center nezuro yakaita hurukuro kuCrown Plaza muHarare ichizeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naPlaxidis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Charlton Todzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi chirongwa chane zuro takana totarisisa chakafamba hacho zvakanaka. Hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako, asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvunhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika.
Saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema chema nazvo kunyanya ndezvipi?
Vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika. Vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuoma, zviri kunyanya kuoma, zviri kuenda zvichiomarara zvikuru.
Ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatichange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana, tarisiro dzamangwana ndedzekuti kudii?
Tarisiro dzatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumateveleland tichaenda kumateveleland south kugwanda tozoenda kumateveleland north kuri kulupane tozopedzisira nekubulawai tinenge tapedza chikamu chokutanga saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachavuya vokwanisawo kutaura zvavanofunga mairirano nemisoro yakasiyana siyana yatichataura nezvayo
Tenda nyaya yanga ichiitwa hurukuro nava Ernest Mudzengi vari parunare vari kuHarare. Toenderera mberi gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vatura bhajeti remari inodarika mabhiriyoni masere kana kuti 8.16 billion mugore ra2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri, vaNcube vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika, kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
VaNcube vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende neungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki veZANPF kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutangandira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani hurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
VaMutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete. Hurumende yaisawo mamiriyoni makumi mashanu nematatu kuzoripa varimi vechichena vakatorerwa mapurazi.
Compensation to former white farm owners. Government is committed to finalizing issue compensation to former white farm owners who are affected by the land reform program.
Hurumende yaisawo $53 million kuzoripa varimi vechichena vakabviswa pamapurazi.
Hurumende inotiwo zvinhu zvakadai sezvinoshandiswa nevanhukadzi pakutevera fertilizer yeammonium nitrate, zvinobikisa chingwa, mabhazi nezvekubikisa mishonga ndezvimwe zvichange zvisingabhadhari mutero kupinda munyika. Vamwe vataurwa navo vanoti bhajeti riri kuomesera vanhu, asi vaNcube vati kuti zvinhu zvinake vanhu vanofanirwa kuomerwa. Kunyange hazvo hurumende ichange ichitora mimwe mitero yavo nemari yekunze, Zimbabwe inoramba isina mari inokwanira zvinodiwa nenyika. Bazi redzidzo, zvichitevera rekurima, hutano uye kudzivirirwa kwemukati menyika ndivo vawana mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanyuve vabaya dede nemukanwa mubudget yavo.
Vanyuve vadonongedza nemonemo dai pachivanhu pachiona kuti varova gudo nemukanwa. Vakwanisa kuidentify matambudziko maviri ari kunetsa Zimbabwe. Sekutanga, trade imbalance. Zimbabwe ikutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvainotengesa. Zvoita kuti mari itize muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamajors, mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa. Vashandisa mataxi. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa. Vabvisa VAT, inova taxi inosvikatawa patenga vamwe maraw materials anenge dzwa muZimbabwe. Vakurudzira kusetwa kwecommodity exchange. Inova iyo inobatsira kurimwa kwezvigadzirwa muZimbabwe kumamindo musika wemacommodities unokwanisa kuti Zimbabwe idzoke peyanga iri pabread basket nekuti ikwanise kurima masoya bean ati kutenga wheat ati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga macereals. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonove ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. So dzoka kunyawe nhau yemadeficit emari vadonongedza kuti makore apfuura hurumende yainga ichishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxes zvokonzera kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes dzatafarira dzinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5% ichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaisa futi mamwe homwe yemari ichabatsira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency tichagara tichiita US dollar iriyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tofashandisa rand vanga vakarasika vanhu ivava nekuti rand harina dambudziko aritigadzira dambudziko yeZimbabwe chinogadzira dambudziko yeproduction.
Asi pane zvamusina kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reus nekuti hatina makambani muno manogadzira mota muZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth africa vanotenga mota zvemajutibhadhara juti neratages. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reus vari kuti inobva kupi mari yacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tiri kuparamende kwakare mapurisa nevasori nhasi varova nhengo dzebato rinopikisa reMDC muparamende mushure mekunge dzaramba kusimuka senzira yekupa ruremekedzo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vauya kudare iro uko kwange kuchiturwa budget ra2019. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nengo dzeMDC dzine chitsama dzarohwa nemapurisa nevasori vamwe vakabvarurirwa zvipfeko zvavo pabongozozo ramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nengo dzeMDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzonzwa budget. Paramba kubuda nengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nengo dzeMDC kudzamara nengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare. Taura kudai nengo nhatu dzeMDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo, amai Lenet Karenyi Kore naamai Memory Mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori. Vanokokera nengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Mseyami avarohwawo vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaipisisa.
Ndine mamembers of parliament vakuvara vatakurwa neambulance kuendeswa kumaavenues. Wanyanya kukuvara gumbo the honorable Memory Mbondia the PR of the Midlands province vakuvara gumbo.
Vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yavamunangagwa.
Hembe iyi tinokubaita mapinda mapurisa asina bvunzo kuna parliament kudako kukoredzeka inda kuti handikuda muno parliament akasadzona vanhu
vamwe varohwa mumiriri weHighfield East vaEric Murai nava Shakespeare Hamauswa vanomirira Warren Park vanomirira Mutasa Central vaTrevor Saruaka vati zvinoshamisa kuti nhengo dzeparamende dzinorohwa nekudzingwa muparamende nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo
handiti munhu anokuremekedza munhu nemuchiona ari munhu anokubatsirai ari munhu anechiremera pamberi penyu sezvatinoita kuna speaker hatimbonetsani nekusimukira speaker potoziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspeaker bat vamunangagwa tinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo kusi hatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira tsaro
vamutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika pari zvino vamudhenda havasati vatura kudare iri zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vazotura budget kunhengo dzezanupf chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare asi vamutsiyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya budget ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebudget regore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
tichiri panyaya iyoyi nhengo yezanupf vakindness paradza vashora zvikuru zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
saka zvavaita hazvitombotenderwi nemutemo wedu weparliament saka vachatarirwa zviga zvavo spika vataura izvozvo saka tese tezve tazvishora zvavaita kuti kana vanhu chaivo vakavavhotera vashorawo futi zvaitwa neMDC hazviratidze kuti vanhu vari serious vanhu vanomirira zviro zvevanhu vanoratidza kuti vanongoita zvenhitapenja kaitika dambe dambe kune zvinhu zvinhu zvakakosha kanika mukuru wenyika
asi maonawo sei bhajeti raparurwa namuzvinafundo ncuveri
aiwa vanove vagona kakugadzira bhajeti vaitira kuti ngatisungei mabhanzi edu kuitira kuti ikonomi yedu ite zvakanaka kuitira kuti ramangwana redu riite zvakanaka iye zvino asi ndinotenda zvikuru kuti vaita mari yakawanda inosvika kubhiriyoni kuministry yaagriculture yezvekurima saka tichaona izvozvo ndozvatifadza vaisawo mari yakawanda futi kune zvehutano ministry yehutano zvekutenga mishonga yekuti mishonga igadzire muno munyika saka tinotenda zvikuru nezvavaita izvozvo tozotenda zvikuru ini ndakamirira foreign affairs kuti vatipawo futi mari 50 million yekuti tiende veforeign affairs vaende vachinotaura idzimwe nyika
nhengo yezanupf vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora miko yekutungamira nyika uye kuti zvii zvaitwa nehurumende yavo panguva iyi zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti tarisiro yevana veZimbabwe vakawanda yakanga iri yekuti hurumende itsva iyi ivandudze zvinhu mukati memazuva zana aya tarisiro yeveruzhinji yakanga iri yekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvagadzirisika here uyewo kuti mune zvematongerwo enyika mave neshanduko kubva kuhurumende yaivepo mukuzeya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanupf vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiri wePTUZ vatanga vafira zhou akatanga nekubvunza vazhou maonero avo
Shanduko hapana ziri kubatika zvinoonekwa. Chokutanga chatofanira kutaurirana ndechekuti takabvisisa Mugabe zvaitaura kuti kuna makriminals anga akatenderedza vamugabe. Makriminals aya hatitatama kuona iko zvino. Tatangoona Matemba asi iwo makriminal makuru achiripo akaita rurasademo. Saka zvikuru kuru zvaitariswa navane veZimbabwe kuti ikonomi yedu iri pari nani. Kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance nelegitimacy tisingakakawadzana uyezve tichitaurirana murudo sevaZimbabwe. Industry dzichiona dzaakudhivheropa. Ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari, nyika inoramba ichishayiwa simba, vanhu veZimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo.
Vachiri mumhanzi, tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko. Zvii zvamungataurawo?
Maybe tingatanga kutaura nepolitics. Ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzaakuona kuti muZimbabwe vamunangagwa vavapo, vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongerwo enyika. Tozobvapo toenda kunenya dzoufumi hwenyika. Tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika, nokuti pashure apo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic, nyika isisina maturo. Saka engagement iri kuitwa navamunangagwa, nyika wo hombe dzakuteerera, vamwe vakubuyawo nerubatsiro rwavo. Tiri pane nyaya dzoufumi papapa. Zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomuka asi inyika yavapa recovery path.
Vazho.
Mukuru wangu vachiri mumhanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvanhu. Tandoda kutaure ndekuti hakuna nyika ingadhivheropa isina mari. Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bond. The best way yesolution yokuti tiendelee, kana tichida kuti maindastry amuke, ngatibvisei chinhu chinonzi bond paper, ngatibvisei maRTGS. Isu maZimbabwe tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu.
Vachiri mumhanzi,
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei, sezvakaita umwe wangu vazho. Vari kuti bond hariiti chichichi, kumangwana tikafuma tichiti bond raakunzi ZimDollar. Difference iripo ndei, inyaya yamaZimbabweans yokuramba vari fixed kuekonomics dzamacolonialist akudhara. Ipapapa, this is why you find that vanhu vanoti dollar yechichi. Kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama, zvinongoita vana Nigeria vana Naira vana South Africa vana Marand vana Botswana vana Mapula. Saka issue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvekuti zvinhu zvazvidini hazviitiki.
Vazho, taona nhasi vamutuli Ncube vachiparura bhajeti ya 2019. Munoti ine bhajeti?
Bhajeti inonetsa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti international best standard. Kana tikatarisa education for example, bhajeti inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget. Saka bhajeti yavapresenta haikwani ipapo. Kune mainternational and even macontinental standards.
Vachirumhanzi, munoti ione bhajeti yaparurwa nhasi?
Bhajeti rava mutuli Ncube rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive. Dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice. International zvichimborevei? Kwaisusi tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika, chakashata chii? Toti vazho here vachiita minister of finance?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou vari kumasvingo muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Women's Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa bhajeti raturwa negurukota rezvemari muzvinafundo. Mutuli Ncube, vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne 13860 kHz pashortwave. mazuva ose. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maangwanani patichakuvigira izve chimwe chirongwa chechishona. Parizvino tomirira chechindevele chiri kuuya anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.